manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Ngana zakara manero anasi uri musi wechishanu ndira 28 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare renomination court ravhura zvakare nhasi kuitira kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza munzvimbo nhanhatu dzedare renational assembly.
Isu sevatsigiri veCitizen Coalition for Change hatisi kufara nezvakaitika kuva24 kuti pane macandidates 2 tinoona kuti hapana musiyano nezvakagara zvichiitika kuMDC izvi zvichaita kuti tigodyiwa nemamwe mapato saka zvakaitika izvi isu hatisi kufara nazvo
bato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC nhasi radaidza nhengo dzaro mbiri kuHarare idzo dzakaisa mapepa adzo kuti dzimirire bato iri dzose muward 4 kumasvingo vashandi vemumabhanga voramba mihoro iri mumadhora emunyika vachiti haana chaachatenga nekudaro vanoda kuti vatambiriswe nemari yekuamerica iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Dare renomination court ravhura zvakare nhasi kuitira kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza munzvimbo nhanhatu dzedare renational assembly idzo dzaive dzambonzi hadziitwe sarudzo dzemabvai elections rutendo mawere anotipa nyaya inotevera
Dare renomination court ratambira mazita evanhu vachakwikwidza mumatunhu matanhatu akambenge anzi nedare repamusoro haasi kuitwa sarudzo matunhu aya anoti Harare East uko kwaive navatenda ibiti kambuzuma kwaive nava Williams Madzimure kumbizo kwaive nava settlement chikwinya ngulumane kwaive nava kutsqaqapulu pumula kwaive nava sichelisile mahlangu nekumtasa south kwaive nava regaitsunga vachitaura mushure mekuisa mapepa avo vamadzimure avo vaisa mapepa pasi pebato idzvare citizens coalition for change vaudza studio 7 kuti vari kutaisira kukunda zvine mutsindo kukambuzuma vachiti vanhu vekunzvimbo ivanoziva ivo uye vanoterera zvichemo zvevanhu
havamukufarawo havamukuperekedza vanhu vekambuzuma vanoziva mutungamiri wavo vanoziva munhu avagara naye vanoziva munhu anovanzwa kana vachinge vataura vanoziva munhu wavanoziva kuti kungofona kuti ndiri pano pane chinoda kuitwa ende chinobva chaitwa
mutevedzeri wemutauriri wecitizens coalition for change vagift ostalo siziva vati nhengo dzavo dzese dziri nhanhatu dzakwanisa kuisa mapepa adzo vafunga ichiposi avo vaisawo mapepa avo vachida kumirira kambuzuma pasi pebato remdc ala vati vari kutarisirawo kukunda zvine mutsindo vachiti bato ravo ndiro bato guru rinopikisa
ndakamirira bato redu rinoti MDC Alliance rinova bato hombe chaizvo ndofunga tese porisi yapano and hatina kana mubvunzo kuti tinohwina here it's beyond question tichahwina
SANPF ichange ichimirirwawo navaoscar nyamukonoro kukambuzuma avo vati vari kutarisirawo kukunda vanyamukonoro vati musha wekambuzuma wanga waparara vachiti vatungamiriri vange variko kubva kumapata anopikisa vaikonewa basa
ndingati semusangano wedu weZANUPF tine maprograms agara ariko akawanda especially tichitarisa kuti constitution dzekambuzuma yanga ine nguva zvakanyanya iri kumashure kubudikidza kweopposition vasina chavakwanisa kutiitira kumusha medu so isu semusangano tiri kuti aiwa tauya kuti tinge tichigadzirisa pese panga pachikanganiswa tichiona kuti musha waparara nekuda kweMDC
mutauriri weUnited Zimbabwe Alliance vatatenda ishe mukuru Dlovu vatiwo bato ravo raisa mapepa avagarikai mulambo avo vachakwikwidza kuHarare East
Harare East tinabva varikai mulambo hatisi kutarisira kupunda chete tiri kutokunda chikonzero tichinokunda tiri kupinda sebato riri kumiririra zvikuru zvevanhu
vamwe vaisa mapepa avo kukwikwidza Harare East ndivabiti uye wamai Mavis Gumbo vachange vachimirira ZANU-PF muzvare Precious Nyaradzo musarurwa veLabour Economist and African Democrats nava Christopher Love Mombanga veMDC Alliance. Zimbabwe Electoral Commission yati munhu mumwe chete kuHarare East nemumwe chete kuKambuzuma varambirwa mapepa avo. Kudunhu reMidlands vanhu vashanu ndovabudirira kuisa mapepa avo ekuzokwikwidza musarudzo dzemabai elections. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network uye vari Gweta vaAndrew Makoni vati kupa mitengo yakasiyana-siyana kwakaitwa nedare reHigh Court kunopa kuti vanhu varase tariro nematare.
Mitongo miviri yakasiyana iyi inokonzera kuti pasava nekugadzikana munyika uye zvakare inoita kuti voruzhinji varase chivimbo nematare edu edzimhosva.
VaMakoni vatiwo nguva yapiwa vanhu kuti vagadzire mapepa avo yanga iri shoma zvakanyanya.
Tikatarisa nguva yacho yapuwa kuna vanoda kukwidza apo yangopuwa less than 24 hours notice chaiyo yekuti vagadzire mapepa avo vakwanise kunge vachimafaira kunomination court inova nguva duku duku chaizvo isingabvumirwe nemutemo.
Kune dzimwe nzvimbo dziri kuitwa mabai elections muna kurume nomination court yakatambira mazita evanhu ava musi wa26 ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC nhasi radaidza nhengo dzaro mbiri kuHarare idzo dzakaisa mapepa adzo kuti dzimirire bato iri dzose muward 4 kumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iye.
Vaviri ava vadaidzwa pamwe chete nevekomiti yebato iri mumasvingo inotungamirwa naSachigaro Senate Mishek Marava. Komiti iyi iri kupomerwa mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pakunyoresa vanhu vanofanira kumirira bato iri musarudzo dzemuna kurume. Nhengo mbiri dzebato iri vaAlec Tabe naAmai Tokozile Muchuchuti vakabudirira kuisa mapepa avo ekumirira CCC muward 4 izvo zvakonzera mutauro mubato iri. Mumwe wevaviri ava vatabe vaudza Studio 7 kuti vari munzira kuenda kuHarare kwavakadanwa nevakuru vavo kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe. Studio 7 inakwanisa kunzwa kuna Mai Muchuchuti kuti vaenda kumusangano uyu here nekuti nharembozha yavo yanga yakadzimwa. Marava vati vanga vari kuHarare kumusangano uyu asi varava kuti pazvizere. Munyori anoona nezvesarudzo muCCC munyika vaIan Makone vabvuma kuti vari kuita musangano wekugadzira nyaya iyi vachiti vachazotipa zvizere kana vapedza.
No, we're still working here. We're working on it. It's very positive. We're working on it.
Izvi zvinoitika apo vamakone nemutauriri webato ravo munyika muzvare Fadzai Mahere vakaita musangano nevatori venhau nezuro muHarare apo vakati nyaya yemasvingo yagadziriswa asi iyo isati. Hatina kukwanisa kunzwa kuna muzvare Mahere sezvo nhare yavo yanga ichinetsa kubata. Mutevedzeri wavo vaGift Ostalo Siziva vati havasati vaane zvizere panyaya iyi vachiti tibate vamakoni avo vati vachatipa zvizere kana vapedza kugadzira nyaya yavo. Mumwe mutsigiri webato iri mumasvingo muzvare Chiedza Gombwe vati zvakaitika zvinogona kutyisa bato ravo richinzi harina kurongeka.
Isu sevatsigiri veCitizen Coalition for Change hatisi kufara nezvakaitika kuvati kwedu kuward 4 kuti pane macandidates 2. Tinoona kuti hapana musiyano nezvakagara zvichiitika kuMDC. Izvi zvichaita kuti tigodyiwa nemamwe mapato. Saka zvakaitika izvi isu hatisi kufara nazvo. Isu tinopa mhosva yakanyanya kuvatungamiriri nekuti vanofanirawo kuita zvinhu zvakarongeka. Tobva taona kuti pava nemusiyano iri bato rava kushanda zvakanaka ririka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti dambudziko harisi pavanhu vakanyoresa kukwidza muward iyi asi kuti vanhu vakasara namapepa avo ekuti vaendeswe kudare renomination court ndivo vakatadza kuita basa ravo nemazvo. Bato reCCC rine chimwe chiitiko chakadai kuBulawayo chinofanira kugadziriswa. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanyevenutsa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu munguva ino yeCOVID-19 kana kuti lockdown wakanga wadzikwa masvondo maviri adarika. Muchiziviso chaburitswa nhasi nevakafano bata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Murwira, vachiwenga vati zvikoro zvave kuzovhurwa musi wa7 kukadzi, vachiti vatora danho iri nekuona kuderera kuri kuramba kuchiita uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa necovid-19. Vashandirwi vanziwo vave kukwanisa kudzokera kumahofisi avo, asi vachiramba vachitevedzera matanho ekudzivirira kupararira kwecovid-19 akaita sekusiya mikaha, uyewo kuramba vachikurudzira vashandi vavo pamwe nemakastoma avo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira denda iri. Nguva dzinorambidzwa vanhu kufamba-famba dzaendeswa kubva pakati peusiku kusvika na5:30 dzemangwanani zuva rinotevera. Vemahotera nenzvimbo dzekudyira vanziwo vavhure kubva nenguva dza8 mangwanani kusvika nenguva dza10 usiku, uye vachibvumidza vanhu vakabayiwa nhomba chete kuti vadyiremo. Vose vachapinda munyika vanonzi vanofanirwa kunge vaine umbo hwekuti vavhenekwa pachishandiswa michina yePCR, uye vaine magwaro anoratidza kuti vavhenekwa maawa 40 asati adarika. Vanenge vasina umbo uhu vanonzi havasi kuzobvumidzwa kupinda muZimbabwe. Mutemo waimanikidza vanhu kumbogara kwavo voga kana kuti quarantine unonziwo wabviswa. Hurumende iri kukurudzira kuti vanhu varambe vachipfeka mamasiki pavanenge vari paruzhinji nemumabhazi, uye veruzhinji vanokodzera kubayiwa nhomba vari kukurudzirwa kuti vaite izvi. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana rine 53 kana kuti 153 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru 5,324 kana kuti 5,324, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru 226,096 kana kuti 229,096. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava 4,256,056 zvine 490,000 kana kuti 4,256,799. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava 3,285,805 kana kuti 3,285,805. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vava 40,066,066 kana kuti 48,966. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vashandi vemumabhanga vanonzi vave kuramba mihoro iri mumadhora emunyika, vachiti mari iyi haina chaichatenga sezvo zvinhu zvizhinji munyika zvave kutengeswa nemari yekuAmerica. Mutungamiri wesangano revashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda Mutemi vanoti vashandi vemumabhanga vari kuda kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzavaitambira muna 2018, apo mushandi wepasi aitambira madhora $500 kana kuti $900 yemari yekuAmerica pamwedzi. VaMutemi vanoti vashandirwi vari kuda kuramba vakamira nechisungo chakaitwa muna 2011 chekuti mihoro inowedzerwa chete pachishandiswa inflation yegore rinenge richangobva kupera, icho vanoti achichabatsira pachitariswa mamiriro aita nyaya dzeupfumi. Studio 7 yaedza kubata mutungamiri wesangano revashandirwi reBank Employers Association of Zimbabwe vaSimba Makombera, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi vaMutemi vanoti vashandi vacharatidzira kumabhanga akasiyana-siyana kusvika zvichemo zvavo zvanzwikwa.
Ndinoda kutanga nekukutendai vakandimiri nekutipa mukana uno wekutaura nemi. Ichokwadi chekuti vashandi vemumabhengi vari kunyunyuta zvikuru nemari yavari kutambiriswa yemaRTGS nevashandiri vavo. Ichokwadi kuti mabhanga muZimbabwe havachatambirisi vashandi vavo mari inokwana, asi mabhengi iwayo ari kuita mari iyo yemaUS dollars yacho, nokuti vashandi ndivo vari kuigadzira, vari kuitambira, vachicharja maUS dollars mune basa ravanenge vachiita. Chimwe chiri kunyanyorwadzawo zvakare nechekuti iyo vakuru vemabhengi vacho vari kuzvitambisa mari yekuAmerica, asi havasi kutarisa vashandi vepasi.
Mati masvitsa here chikumbiro chenyu chekuti vashandi vatambiriswe nemari yekunze kune vashandiro?
Chikumbiro chekuti vashandi vemumabhanga vatange kutambiriswa nemari yekunze yekuAmerica takachisvitsa kuvashandirwi gore rakapera muna 2021. Asi takapedza gore rese tichingokakavadzana ivo vachiti havana mari, uye vachiti tine chibvumirano chatakaita makore apfuura chakaitwa muna 2011 chavari kunguramba vakatsikirira kuti aiwa tinobhadharana nemari inflation ya December. Saka naizvozvo gore rakapera muna 2021 hapana chatakabvumirana, ende nyaya iyoyo yaapamberi peministry of labor. So gore rino tiri kuti hatisi kuramba tichingokumbira, uyezve hatisi kuda kuramba tichingokakavadzana navo. Saka tichaita zvese zvatinogona kuti tishandise mamwe matano kuti tinge tichiwana mari iyoyi.
Ndeyapi matano angatarisira kutorwa nevashandi panyaya iyoyi vamutemi?
Gore rino ra 2022 tiri kuti sevashandi vemumabhengi tatambura zvakwana hatichada kuramba tichishandiswa senhapwa vashandirwi vemabhengi vachiramba kubhadhara mari inokwana. Naizvozvo kana kutaurirana takagara patafura kwaramba, tichatora hondo yedu kuenda kumabhengi akasiyana-siyana tichinyunyuta tichiratidzira ikoko. Tichatevera vashandirwi vemabhengi kunzvimbo dzavanogara, avo vanozviti vanonamata tichavatevera kumachechi avanonamatira, avo vanonwa doro tichavatevera kumabhawa kwavanonwira, avo vanotamba gofu tichavatevera kwavanotambira gofu kusvika vaona chiedza. Ndozvatichaita gore rino ra 2022 tiri kuti satambura zvakwana.
Mutungamiri weZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi vachitaura nestudio 7 vari parunare muHarare. Yasvika nguye kuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemumalawi vati vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa uye vamwe vanhu vanodarika zana vakakuvara mumatunhu gumi nemashanu zvichitevera kunaisa kwemvura kwenguva inodarika svondo rimwe chete. Mvura iyi yakonzera mafashamu. Mukuru anoona nezvekubatsira vanhu munguva dzetsaona vachaos karemba vakaudza vatori venhau nezuro kuti vanhu vemumatunhu aya vanoda rubatsiro rwechikafu. Gurukota rezvekunze kweRussia vaSergei Lavrov vanoti hurumende yeAmerica yakakundikana kutarisa zvakadzama zvinyunyuto zveRussia pamusoro peUkraine mugwaro rayo rakapiwa Russia nemusi wechitatu, asi vati mukana wekutaurirana uchiripo kuitira kudzikisa kusawirirana kuripo pakati peAmerica neRussia zvichitevera kuzadza kuri kuita Russia mauto ayo pamugano weUkraine neRussia. Sangano rinomirira vanhu vanotengesa mumisika nemumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti nhengo dzaro dzava kushandisa umhizha hwenharembozha kudzidza pamusoro pekuvhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weVSET Vasame Wadzai vati vakagadzirisa mobile application iyi iyo yave kutoshanda senzira yekudzidzisa nhengo dzavo nezvesarudzo. VaWadzai vati vanoshandisa application iyi vanowana ruzivo rwekuziva zvinodiwa pakunyoresa kuvhota, nzvimbo dzinonyoreswa vanhu nezvimwe zvine chekuita nesarudzo.
Mobile application iyi takaigadzira isu seboka reVSET takana tasangana nechirongwa chokudzidzisa ma members edu nezvesarudzo. Inotipa information yakawanda kusanganisira kuti munhu kana kuda kuregister zvinodiwa, kusanganisira kuti kana kuda kuregister kuprovince kwauri unoenda kupi, nyaya dzenomination court, nyaya dzekuti kana paita makakatano musarudzo zvinoitwa kuti makakatano aya agadziriswe nezvimwe zvakawanda.
Vawadzai vati chinodiwa kungova nenhare mbozha kuitira kuti munhu aisirwe application iyi iyo inoshanda pasina masaisai.
Vari mu informal sector vanorarama nokutengesa, tichiti wane information iyoyo ruzivo pa application iyoyi. Application iyi inokwanisa kushandisiwa chero usina data, chaunongoda kungokwanisa kuti unge une phone inokwanisa kunge ichienderana nokutora application yacho.
Imwe nengo ye VSET vajabulani mbofu vati mobile application iri kuvabatsira zvikuru neruzivo rwezvekuvhota.
Chandibatsira zvikuru nekuti chandipawo information yandanga ndisina maererano nezvemaelection, kunyanya-nyanya kuti zvii zvinodiwa pakunoregister kuvhota, uyewo kuti zvinofamba sei maererano nemirau inenge ine chekuita nevoter registration, nemabasa ezek, zvichienderana nemaelection. Tine mawadzi akawanda achange achiitwa mabi election. Ndichitoti kuti kunge tichitaurawo nevamwe vedu mavenda kuti dai takakwanisa kuti tiwane mukana wekushandisa application kare, vamwe vakakwanisa kuregister kuvhota, nekuti takazonzwa kuti hatichakwanise kuti tinge tichikwanisa kuvhota kune vaya vakazoregister mumashure, kana kuri kuti by election iyo yakanga yaitika nguva yekuti wanga usina kuregister kuvhota.
Vachitaura neStudio 7 mugadziri wemobile application iyi vatawanda Victor Mashava vaudza Studio 7 kuti zvichabatsira zvakanyanya kuti vanhu vawane ruzivo rwezvekuvhota, kusanganisira kubatsira vanenge vachida kukwikwidzawo.
Inobatsira vanhu vese kunyanya vatengesi vemunzira vanonzi pachirungu vavenders kuti vawane information yose yavangade kuziya pane zvekuvhota, kubvira pakuti uchitanga kunonyoresa zita rako kuti ukwanise kuvhota panodiwa chii, vanozviwana kuti panonzi pakunotariswa bhuku revanovhota kuti zita rako riripo, vanozviwana zvakare. Rinobatsira zvakare nyange pakuvhota kuti zvii zvinodikanwa uye vanovhota sei. Rinovaratidzo zvakare kuti vanenge vachida kukwikwidza maelections vanokwanisa kuwanawo zvinodiwa pakuti vakwanise kukwikwidza.
Vamashava vatiwo mobile application inopa mukana wekuti vanhu vabvunzewo mibvunzo ine chekuita nezvekuvhota vachipindurwa. Vatiwo vacharamba vachivandudza application iyi kuti ienderane nenguva. Vawadzai vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna 2023, vanotarisirawo kuti kuvepo kweruzivo rwezvekuvhota kuchabatsirawo kuti vanhu vakawanda vanyorese kuvhota pamwe nekuzonovhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Varimi wakawanda vanoti kuwandisa kwemvura iri kunaya munyika yose kuchaderedza gohwo ravo mwaka uno, sezvo vave kuda fotereza yakawanda yavasingakwanisi kutenga nekuda kwekudhura. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti pamusoro pekukukurwa kwefetereza yavanenge vaisa, mvura iyi iri kuvatadzisa kurisakurawo. Vanoti kunyange murimi akaisa mishonga yekuuraya sora hushande nekuda kwemvura yawandisa. Mumwe murimi wekumutora shanga vaAntoni Zunzanyika vanoti mvura iri kuvatadzisa kuisa fotereza zvekuti chibage chavo chatsvukuruka.
Mvura iri kuyeredza iri kusurudza fertilizers nekukasika zvakanyanya. Ikamba nhasi mumunda unofungwa kuti inoshanda, chinosvibira svondo rimwe chete. Rechipiri chatsvuka futi nekuti mvura yasvuka fertilizers.
Vazunza nyika vanoti rimwe dambudziko rave kukonzerwa nekuwanda kwemvura, kuwanda kwesora muminda, iro rinodyawo fotereza shoma inenge yaiswa nemurimi.
Sora riri kurienta zvakanyanya nevakaita maherbicide efekti yavo inoita shoma nokuti inosukwa futinenze sora racho robva ratanga kukura richidya fertilizer shoma yavakaita iyoyo makwikwa acho nembeu haana kuita zvakanaka.
Mumwe murimi wefodya kumhangura vainocent gwenya vanoti mvura yakawanda iri kukonzera kuti fodya yavo iite makonye sezvo vari kuti vakafirita mvura yobva yanaya mushonga usati washanda. Sachigaro werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwepi jiti vanoti mvura iri kunaya kamwe chete munguva pfupi zviri kukonzera kukukurwa kwevhu muminda. Amai jiti vanoti mvura ikawandisa zvinoreva kuwedzera mafotereza zvichikonzera kukwira kwezvekurimisa.
Zvakawandisa zvinoreva kuwedzera mafertilizer zvichireva kukwira kwezvekurimisa pachirimwa zvinodhurira varimi.
Amai jiti vanoti kuwandawo kwemvura kunoita kuti fodya ikurumidze kuibva nguva imwe chete zvinozoita kuti varimi vasina mipanda yakakura yekuomesa fodya yavo varasikirwe nefodya yavo iri muminda.
Zvirimwa zvakaita sefodya zvinenge zvoibva nekasika zvichita kuti varimi vasina mabhana akakwana varasikirwe nefodya yavo. Ndinokurudzira varimi kuti vasarime mabani kunyanya kana vanzwa kuti mvura ichawanda.
Nyanzvi dzinotiwo varimi vanofanirwa kubhadhara mainsurance kuitira kuti zvivabatsire kana vachinge vawirwa nedambudziko rinoparadza zvirimwa zvavo. Saga refotireza rinorema makirogiramu makumi mashanu rinotengwa nemadhora makumi matatu kusvika pamadhora makumi mana ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muCape Town, South Africa, Taurai Mudamburi, anoti akatsikisa chimbo chitsva chinotaura pamusoro pemararamiro ari kuita vanhu munyika iyi. Mudamburi anotyaira matruck uye anozivikanwa nezita rekuti Adala weGonyeti padande mutande. Mudamburi anobva kuzaka kumasvingo uye anoshuvira kuti rwiyo rwake ruchafadza vanhu vazhinji panguva ino yedenda recovid-19. Ngatidzwei hurukuro yaaita naMavelous Mushanganya uye weStudio 7.
Shungu dzokuda kuimba ndakadzitanga mushure mokunge ndasangana nemwe nyaya yakandinakidza pasocial media ndikainyora ndikazopedzikana ndakuimba ine song inonzi Yo Tiri Vaviri Mugomo. Yakafarirwa nevanhu vakandikomberedza nemunharaunda yandinogara. Ndakazonyora song inonzi Ndaiti based on true story, Jesu anorarama, believe in love, kamwana kamba makapogoshokodo. Ndakafunga kuti rega ndinyore song inoenderana nekuva ndinogara kuitira kuti vari kumushawo vaonewo magariro atinoitawo kunze kwekuti tinogarawo. Ndakanyora song inonzi Nguwe yandakareleasa in 2021.
Chimbo chenyu chitsva chinonzi chii uyezve makafunga kuti muchinyore zvaita sei?
Ndakafunga zvefuto kuti rega ndinyore song inosanganisa marudzi kunyanyanya rudzi rwedu rwechitema. Song iyi inoenderana nezvekudhakwa inonzi Sidhakwa. Isong yemapiano yandareleasa musi wa13 January 2022. Ndakanyora song iyi mumarudzi akasiyana-siyana kubatanidza marudzi edu echitema kuti tivake Africa yakanaka yakamangwana. Ine marudzi anoti Chixhosa, Shona, Zulu, Setswana, ine 5 languages neChangana. Ndinovimba song iyi ichanakidza the whole world. Ndinokufarirawo Simavi, ndinofarirawo VOA News, inotipakurira news takanaka.
Pane vamwe vaimbi vamungati munofarira here uye vakawanikwa ivo vachibata basa rekuti muzofarirawo zvekuimba izvi?
Ndinofarirawo muimbi anonzi Thomas Mapfumo, Oliver Mutukudzi akatisiya, naZaka Prince Knox. Nevamwe vaimbiwo vakaita sana Alec Macheso, vana Peter Moyo Dewa, vana Obed Moyo vanoimbawo miseve nevamwe vakawanda wandawo vatisingadomene mazita. Ndinoda kukwazisawo mashofe angu andinoshanda nawo anoti Aroni Aronzo, Mukomba Choto, Mr. Fonzo, Mr. Poshai, Hebeti Chirinda, DJ Jaji, Baba V, nevamwe vakawanda wanda.
Uyanga ari muimbi, uya ari mchikairi wema gonyeti taurai mudamburi, ashitaura na Marvelous Mthanganya wewe Studio 7, ari mu Cape Town ku South Africa. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba, olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 28 zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele. Okuyinto ebuhlungu kakhulu leyi ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule.
Uhulumende useyekethise iziqondiso ze-lockdown kulandela ukwehla kwenani labantu abathelelwa igciwane le-coronavirus elizweni. Wathi njalo izikolo sokumele zivulwe mhla ka 7 ngenyanga ezayo.
Ah, namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi inomination yayisikhanseliwe following court case lane yablock ukuthi kumabe nom.
Amadali awe nominations court kobulawayo leHarare ahlale namhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwamabuy elections ezikhundleni zedalele parliamente eziyisithupha ezike zabikwa ngaphambilini ubana kaziyi kuncintiswa. Kuliviki kuhlelo oza Fridays lomculi wengoma zokholo uPhilani Nleya osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi ngenxa yokwehla kwamanani abantu abathelelwa igciwane le-coronavirus, izikolo sizamele zivulwe ngenyanga ezayo mhla ka 7. Osaphethe isikhundla sikamphathintambo wezempilakahle uDokotela Amon Murira uthe uhulumende usezayekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe eze-lockdown. Embikweni awethule namhlanje uMurira uthe isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngecurfew sesizaqala ngehola lika 12 ebusuku kuze kube ngu 5 ekuseni. Uthe lanxa nje ekethisa iziqondiso lezi, abantu kumele baqhubeke begqoka ama mask ikakhulu endaweni okulabantu abanengi. Kunjalo nje uhlangothi olubonanga ezemihloliso olwezimsek luyalandula imbiko esisabalele ezinkundleni zebulenjini ethi impumela yababhala imihloliso ka grade 7 isikhona. Ngasikhathi sinye iningi labazali lithi selilindele ukuvulwa kwezikolo ngoba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunganeno. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma labephephandaba le-Chronicle, isikhulumeli sezimseki unkosikazi Nikki Dlamini ulandule imbiko yokuba impumela yemihloliso ka-grade 7 isikhona. Uma isikhona limpumela yemihloliso, uthi baza kwethula imbiko ngokusemthethweni ozathunyelwa ezikolo bazise njalo abezindaba. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga osaphethe isikhundla sokukhokhela ilizwe okwamanje ukhangelelwe ukwethula umbiko wokuvulwa kwezikolo. Okwakhathesi abafundi ababhala imihloliso ababuyela ezikolo mhla ka 3 zibandlela bagqiba imihloliso ngomvulo mhla ka 31 zibandlela. UMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi baphakathi kwamalungiselelo okuvulwa kwezikolo.
Preparations for the opening of schools are going ahead as I am speaking, and parents and guardians should do well to assist in the provision of face masks, knowing that face masks now form part of the school uniform of our learners.
Amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ayaqhubeka. Abazali kumele bancedise ukuthi badingele abantwana ama-mask ngoba aseyingxenye ye-uniform. Kumele bazilungiselele ukubhadala indleko zesikolo ukuthi bengathwali nzima izikolo zingavulwa. I-COVID-19 siyilungiselele njalo sikhangele umumo esiphila kuwo.
Unkosikazi Kentucky Dube ngomunye wabazali abathi isimo se-COVID-19 sesinganeno. Ngakho ke kusadingeki ukuthi izikolo ziqhubeke zivaliwe.
Sesikhangelele ukuthi izikolo zivule. Sibona labantu ababanjwa iCovid-19 besehla kulezinsuku. Dathi sesikhululekile ukuthi abantwana babuyele esikolo. Ubhubhani lolu lusathehem. Sikhangelele ukuthi aluba uhulumende uyathi abantwana bahambe nsuku zonke esikolo ukuze bengalahlekelwa izimfundo njengalokho okwenzeke kumnyaka ophelile.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena, isakhamuzi sakoBulawayo olabantwana abafunda kubanga eliphansi, uthi ababuyele esikolo abantwana ukuze bengalahlekelwa kakhulu lonyaka njenganyaka enye.
Ukuvula kwezikolo sekusiphuzele ngoba abantwana sebekhula kuphela ezindlini okuyinto yobuhlungukile njengabazali ukuthi imfundo yabo lekusasa yabo isiphazamiseke kakhulu. Isifiso sethu ngesokuthi bahambe esikolo nsuku zonke ukuze bayekhava isikhathi asebesichithile behlezi ezindlini ngenxa ye-COVID-19.
Unkosikazi Thandeka Msipha, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuhlala kakhulu emakhaya sokubangela ukuthi abantwana bagcine bephatheka kokungabaphambanisa elakusasa labo.
Izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele. Okuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule ikusasa labo.
Kuphetha usuku lwayizolo. Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba balikhulu namachumi amahlanu lantathu, i-153, ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kwabhubha abathathu, i-3. Asebehlabe ijekiseni yokuqala yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Bayizigidi ezine lenkulungwane ezingamakhulu amabili laphezu kwengxenye, i-4.2,055,799. Kuthi asebehlabe amabili bayizigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu phose amathathu i-3,285,803. Asebehlabe amajekiseni amathathu bazinkulungwane phose ezingamachumi amahlanu i-48,966. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idale le nominations court lakoBulawayo lihlale lamhlanje e-Trade Court Magistrate Court lisamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ezikhundleni zedale lePhalamende zabamela inkulumane lePhumula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lezi zikhundla ngezinye zeziyisithupha zababengabebandla le-PDP elalikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti ezike zanqunywa ngaphambilini ngumthethwandaba owe High Court ukuthi kaziyi kukhetho lwama-by elections lolu, kodwa kuphinde kwaphuma esinye isinqumo somthethwandaba munye uphikisa isinqumo sakuqala esiyiso esikhokhele ukuba ababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission iZEC bagcine behlala njalo elinye idale namhlanje ele-nomination court. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu ngomunye wabathi benelisile ukuphanyeka amaphepha edale le-nomination court ukuze ancintise kulolu khetho.
So namhlanje okwenzakalayo ukuthi sesizofayila amaphepha zethu e-nomination court silindele umhlaka 26 March lapho osokuzangqikelana khona ama-parties amaningi achiyeneyo. Okwenzeka High Court kuyethusa ngoba i-High Court ayisoze inike isinqumo namuhla, the same High Court futhi kusasa ivuke isiguqulile leso sinqumo. Kuyethusa kumadali ethu ukuthi kanti sokusenzakalani, kulahleka ngaphi.
kodwa ke asazi ukuthi khona ukuba kwenzayo kuzakufisa bafikisa ngapi.
Bayilunga lenkulumane waxoshwa edalela eParliament umnumzana Phulu kucaca ngomunye njalo wabenelise ukuphanyeka amaphepha kuleli dale namhlanje.
Namhla sizofayela amaphepha enomination code le eyenziwe egazethi yobusuku abantu belele. Kuyasijabulisa ngoba sizawina singene eParliament siyi-CCC ngokwe eziyelo. So kunokhana kulithuba elikhulu lakho kakhulu.
Umnumzana Kwanele Hlabangani umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-Republican Party of Zimbabwe uthi isinqumo sokuhlala kwe-nomination court namhla kuqondile.
Namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi i-nomination yayisikhanseliwe following i-court case line yabhulokha ukuthi kumale nomination. Kodwa thina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe, i-RPZ, silawa amalunga azamela kulelo khetho. Ngikhuluma kunje babhizi nje kade sibazafaka amaphepha. Owasephumula ngu-Stanford Nyoni, owasenkulumane ngu-Gregory Ncube. Kuyasijabulisa kakhulu kokutshengisa ukuthi umthetho ukhona eZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulale ilungelo lokuthi nxa siya enkantolo aphiwe ithuba lakhe. Ngithemba bakhangele ngendlela belandela umthetho.
Umnumzana Tigere Dendere obemele ibandla le-United Democratic Alliance e-nomination court uthi bazamelwa nguntando yenkosi Ndlovu ephumula loTiribangani Ndarowa enkulumani.
Ebandleni lethu namhla silo uNtando yenkosi Ndlovu uMP wephumula loTiribangani Ndarowa uMP wenkulumani. I-nomination so far it has been okay. We've seen no problem so far. Eyanamuhla ngiyabona ngani right okwakathesi asikabi neproblem. I-candidate ibhatala $50.
Ama-by-elections la ayemele aqhutshwe ngomnyaka ka-2020 kodwa ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 amiswa ngabezeki. Aseza qhutshwa-ke mhla ka-26 Mbimbitho lonyaka njalo kukhethwa amalunga edale lephalamende lamakhansila abaxotshiswa ezikhundleni ngabamabandla abalisa i-MDCT le-PDP ngoba basebe kubandla le-MDC Alliance lona eseliguqule ibizo selizibiza ngokuthi Citizens for Coalition Change CCC. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eTradegold Magistrate Court Nomination Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye idale le-nominations court lamhlanje eHarare lalo lamukele amabizo abantu abazancintisa kukhetho lwama-by-elections eKambo Zuma laseHarare East. Kukhetho luzakwenziwa mhla ka-26 Mbimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi usexotshe unkosazana Thokozani Khuphe ebandleni. Ukhuphe yena ngeviki edluleyo wazise ukuba usebumbe icele lebandla leli esithi ngoba uMonzora usezithi ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ekhuluma lentathelo ezindaba lamhlanje eHarare, uMonzora uthe uKhuphe wayengwa ngamalunga ecele lezanu PF elithiwa iG40 ukuthi axexebuke kubandla leli akhokhele elinye icele. Uphinde wathi balethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lapho athi benelisa ukufaka amalunga afika isilinganiso esifika phose ikhulu ekhulwini 90%. Kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente uthi njalo kukhetho lokudinga amalunga amakhansile benelisa ukungenisa abazamela ibandla abayisilinganiso esifika phose amachumi ayithoba minwe mbili 77%. Sixoxe nesikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Lokho okuthiwa uMonzora lizaba nje ngoba uZulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi mhla ka-3 January uMonzora wabhalizeki wathi senze ibandla elitsha elithiwa i-MDC Alliance la uLucia Madibenga. So ke kangeke akwazi ukuthi axotshe umuntu ongikho kubandla lakhe. UDokotela Khuphe umile ku-MDCT yena uMonzora senze okunye okulibandla okuthiwa i-MDC Alliance. So ngokunjalo akula ndlela ukuthi umuntu okwelinye ibandla axotshe umuntu okwelinye ibandla. UMonzora nje uyazisomela nje ubechaza labo esingathi ngama handlers akhe ngesilungu.
UMonzora uphinde wathi yena ukukhanya uNkosazana Khuphe wayengwa ngabantu be G40 ukuthi athathe inyathelo alithathayo. Lithini lina ngalokho?
Lezi zinkulumo zobula zikababa uMonzora ngoba siyakwazi ukuthi akhulume nge G40 ufuna uzwelo kuma handlers akhe. Kodwa lokho asoze kwamunisa nje ukhetho ngoba siyakwazi ukuthi mhla ka 26 March kuzaba lokugedla kwamazinyo sedliwe okuyangisayo kakhulu ngoba labo adinga uzwelo labo kabavoti kuma by-election alandelayo. Siyakwazi ukuthi uDokotela Khuphe umuntu oyifounder member yeMDC kajoyina ngeMDC izolo njengaye uMonzora. Ngokunjalo kadingi ukuthi azuze iadvice kumbe amacebo evela kwabanye abantu. Yena ngokwakhe uDokotela uzicabangela izinto azi-implemente. So ke kahendlwa ngabanye abantu njengaye uMonzora.
Ungasela ukuthi udaba lwebizo lebandla lizaluhambisa yini emthethwandaba kunye lodaba lwemali esizwa kuthiwa izahamba kuMDC kaMonzora. Lina lizathatha amanyathelo bani?
Kasila kuthandabuza la kancane ukuthi ibandla leMDCT lizalwela igama lalo njalo lizalwela imali okumele liyithole under i-political parties finance. UZulu uyakwazi ukuthi uMonzora siwavule kulibandla okuncane okuthiwa yi-MDC Alliance ngokunjalo kasaqualify ukuthola imali ye-political parties finance. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe laye ayenze into esemthethweni atengise i-quality, impartiality le-fairness ekudistributheni imali le ye-political parties finance. Okwesibili uMonzora nje lapha ukhuluma nje izaba uma nga ethi khona yena uzavimba i-MDC ukusebenzisa igama lakhe. Igama elithi MDCT ngamabala aku alphabet njalo uMonzora kasiye umnikazi wamabala aku alphabet.
UMnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecele leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. KuLive Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo amabandla ezombusazwe kukhetho lwama-by elections oluzenziwa ngombimbitho. Eke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele South Africa usekhuthaze zonke izizalwane zwakamanye amazwe eziselizweni ukuthi ziphatheke kuhlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngonhlolanja, kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngalesi saziso. UThuso Khumalo usiphala ludaba eseJohannesburg.
Umsekeli kaMphathintambo ofisini kaMongameli uNkosikazi Thembisi Weya utshela bezindaba ukuthi wonke umuntu ozabe selizweni kusukela mhla ka-3 kusiya mhla ka-28 nhlolanja kuzamele abe ingxenye yohlelo lokubalwa loba uyafuna kumbe akafuni. Wonke umuntu kuzafuze aphendule imibuzo edlula ekhulu eyingxenye yolwazi oludingwa nguhulumende ebantwini.
We also want to reaffirm and reassure South Africans.
Sifuna likhulume iqiniso ngakho konke elikubuzwayo ukuze sithole umbiko weqiniso.
Say it is not going to be given to any state agency.
Wakhokhela ofisi yezibalo uMnumzana Lusenga Maluleke uthi asikho isizathu esizakwenza ube lomuntu ongabalwayo kugoqela lozabe sebhasini ezidlulela esiyelizweni lakhe loba ezokwethekela.
Our field workers will be out there to reach out to everyone who finds themselves within the borders of South Africa.
Asilandaba ukuthi uselizweni ngokusemthethweni loba hachi, kodwa wonke umuntu kuzafuze ebalwe.
Status in South Africa, so I don't want to be counted, get counted, legal or illegal.
Labo abalama permit aphelelwa isikhathi bathi loba yini abayipha kulolu hlelo iza kwenza ukuthi kube lula ukubalandelela nxa isikhathi somusa abasiphiwe kumapemiti abo asemisiwe ukusebenza sesiphelile. Ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama sithi kubukeka kungaba lobungozi ukuphatheka kulohlelo.
Ngoba sinje siyesaba nje ukuhlala la eMzansi Afrika. So mase besithi thina siyabalwa asazi ukuthi babala ukuthi bebekwazi ukuthi kulabantu abangaki eSouth Africa or babala ukuthi bebekwazi ukuthi thina ama foreigners sihlala kuphi. Ngoba vele kunje sihlala sisesaba. So kuzoba nzima kithi thina abantu bangaphandle ukuthi nathi sibalwe lati njengama South Africans la. Ngoba asikwazi ukuthi le information iyapi. Ngoba sihlala vele sisevalweni.
Kodwa ke uhulumende uthi konke kuzakhulunywa ngabangena kulolu hlelo kuzasetshenziswa kuphela ehlelweni lolu hatshi kwezinye indawo. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathi sebephila ngokwesaba eMzansi njengoba sekule qembu le-Operation Dudula elihamba lizingela abokuza kuthiwe ababuyele kubo. Bathi bakhathazekile njalo langokwanda kwenani lenkokheli zezombusazwe ezitshotshozela ukuxotshwa kwabo. Uhulumende wele South Africa uthi uzasebenzisa indlela ezintathu zokubala abantu bonke elizweni okuluhlelo oluza kwenziwa iofisi yezibalo e-Statistics South Africa. Abafuna ukutshayelwa ucingo kuzafuze babhalise. Lapho ke abenelisa ukungena ebulenjini be-internet kuzafuze bangene baphendule yonke imibuzo ephathelene lokubalwa lokho. Kuza kuba lezisebenzi zikahulumende ezangena indawo zonke elizweni zibala labo abangabhalisanga. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo. Isipunepune amaqembu omdlalo enguqu adlala isigabeni se-Premier Soccer League edinga abadlali abatsha phambilini kokuphenduka kwemidlalo le enkundleni zemidlalo ngenyanga kaNhlolanja. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo, onguye ophethe isikhundla sika-Chief Executive Officer weqembu, uthi bayazizwa izikhalazo zabanye abalandeli balo ezokuthi liphe ithuba abadlali abasakhulayo, kodwa bona bathenge abadlali abangaphathisa iqembu ukuba liphakamise isicoco se-league lonyaka.
Thina kodwa njengeqembu, I think sikhulumile siqala nje ukuthi sikhangelele ukuthatha i-championship. Ngibona ngani lathi siyabe singabangafe ebafaneni ukubana sithi sesikhathini esinje sesidlale 3 games asinqobi singabantu abakhangelele ukuthatha i-championship sesihamba siyathatha umfana kuBoso 90 simlethe lapha sikhangelele asinike ama-results. I think siyabe simfaka i-pressure engekho necessary, so yikho siphume phandle sadinga bona laba esingathi thina ngama players unexperienced.
Iqembu le-Highlanders selithenge umgadli uStanley Ngala kanye lomdlali wenkabeni yenkundla uRaman Kutsanzira, bobabili abakade bedlalela iqembu le-FC Platinum kanye lonozinti uRafael PTC obe kuqembu le-Triangle. Abafana beBoso kabaqalisanga kuhle imidlalo ye-league njalo bahlezi endaweni yesithathu usuka emsileni weNgalane belomhlomelo owodwa ngemva kwemidlalo emithathu. Emsileni weNgalane kule qembu leBulawayo City lalo elilomhlomelo owodwa njalo umqeqeshi weqembu leli uPhilani Ncube laye uthi udinga abadlali abalesipiliyoni ukuze kuphuke engalaneni.
Okufunakala sibili yi-experience ku-Premier. Singaqala siwakhalela sibili ama-junior abantwana abajunior abancane, kodwa kula nto esiyabe siyenze. Kulesikhathi simele sibe jikeleni bijana. Amajunyela ezebe right.
Kumaqemba kobulawayo leBulawayo Chiefs leliqale kuhle kakhulu njalo lihlezi endaweni yesithupha ngemva kokuba lidlale imidlalo emibili. Leli qembu ngelinye lamaqembu amatasatasa ngokuthenga abadlali abatsha njalo unobhala jikelele walo uDumisani Mantula Spanda uthi lo nyaka abazoncintisa ukuphakamisa isicoco se-league.
Angeke ngithi sikhangelile ukuthi siphakamise isicoco nokuthi sizasiphakamisa. Kodwa engingakutsho ukuthi nxa siliqembu kasikho laphana ku-league ukuthi sigcwalise amanamba. Kuthi amathimu angu-18 sikhona ku-league ukuthi lathi silale ithuba lokuthi siyithathe i-league yakho. Kodwa ngithi ukuthi sizayithatha. Engingakutsho ukuthi kulonyaka endolonyaka abantu bangakukhangelela ukuthi sizaba silwisana lokuthi singalahlele eceleni. Lonyaka sikhona khona phana lathi lapha abanye abakhona.
Iqembu le-Chiefs lithenge abadlali abagoqela u-Obadiah Tarumbwa, u-Obriel Chirinda, u-Perfect Chikwende kanye lomdlali odabuka elizweni laseGhana u-Dela Akoli. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhuphe umbiko ensukwini ezedlileyo isazisa uZulu ukuba imidlalo ye-league izaphenduka mhla zili-12 kuNhlolanja ngemva kokuba imiswe kudedelwa i-KF lekhisimusi kanye lemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Kichi Woza Friday my darling.
Buli viki uhlelo Woza Friday sinomculi wengoma zokholo uPhilani Nleya osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe yena ecula eseBhilitane. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Ungene wacaca
kodwa ngokozomculo kuba kuhle ukuthi abalaleli babe yazi imbali yakho ngamafitshane uvokanileya
izalelwe eBulawayo which means ke ukho ukukhula nje lasesikolweni bentholakala kulezo ndawo ugrade 1 saku 4 ngamenzela eGwanda ngasensuka ke ngisiza ePopoma ngangena khona eGampu Primary School from grade 4 to grade 7. Secondary school ngayeqala ePlumtree eDombodema uform 1 to form 2 ngisiya eGwanda Flappers Way eWanezi secondary school ngaqedela khona form 3 no form 4.
Kazile elihloko sithi Psalm 23 lenye ethi sihamba noJesu uphilane njengabaningi waqala uhlabela esecaweni
kwezokucula ngaqala ngisasemncane ngicula esontweni lapha esikhonza khona labazali but professionally ngiqale last year ukwenza i-first gospel album yami ngisebenzisana lojaha othiwa nguProsper Pro Max Studios yena ebese kwela se South Africa eRandi.
Waza Friday ku Studio 7 nga usana kuthola umlaleli nguphilani leya ocula ezokholo abadala bathi indlela ibuzwa kwabaphambili wena ke bakhona yini abakuncetsayo uphilani
umadlela ngathi ngikhula ngayikwazi ukuthi ukwenza emusic ngiyakwanisa ngoba yimenze ndo ngisebenza lo Prosper yime ongu-producer yime engenze yonke into so but wanginika nje amandla ngama-interviews akhe ukuthi ngikhone la ukuthi ngiyenze le nto hhayi ngumuntu wangisiza kakhulu
kati silomona balaleli yekela umfana kanle yaphose izwi lokugcina engahambi atho ukuthi umculo wakhe ningawuthola nga
ngicela ukubonga bonke eseke banilandela abangenileyo ku YouTube page yami ba subscribe ba like abafuna i-album liyatholakala ku wonke ama digital platforms afana labo Spotify labo iTunes and many more. So ngiyabonga lonke esekelalani landela ngiyabonga.
Besikwethezela uphilani leya kuhlelo waza waza Friday esibusisa ngomculo wakhe wengoma zokholo. Impela viki enhle kini lonke igama lami ngezwe Jesus Bantu.
ehlukane kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende useyekethise iziqondiso ze-lockdown esithi inani labantu abathelelwa igciwane leli selehlile. Amadale Nominations Court kobulawayo leHarare ahlale namhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.